Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri mbudzi 14 2017.
Makateerera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri nchiti hezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Munyori wechidiki muzanu PF vakudza nai Chipanga vanoshora mukuru wemauto vaConstantino Chiwenga vachiti ngavaende vanozvisungirira.
Nyanzvi dzozeya kusagadzikana kuri munyika zvichitevera kuonekwa kwemotokari dzemauto dziri mumigwagwa inopinda muguta guru renyika.
Studio 7 inotarisa zvakadzama pamire mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe pane zvose zviri kuitika muzanu PF muhurumende pamwe nemune remangwana renyika.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Munyori mukuru muboka revechidiki muzanu PF vakudzichipanga nhasi vashora mukuru wemauto munyika vaConstantino Chiwenga nemashoko avakataura nezuro yekuti vari muchiuto vanogona kupindira kana gakava riri muzanu PF rikaramba richienderera mberi. Thomas Chiripasi anotipanya inotevera.
Vashora navatoro venhau pamuzinda webato ravo pazanu PF headquarters vachipanga vatsoropodza vachiwenga vachiti masoja anofanira kusiyana nenyaya dzekupindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Vachipanga vati vachiwenga munhu apandukira vamugabe uye vakurudzira masoja kuti agare kukamba dzavo kwete kuti aswera achipindira mumakakatano ari muzanu PF. Vaenderera mberi vachiti mashoko akaburitswa nezuro navachiwenga ekuti masoja anogona kupindira kana vezvematongerwo enyika zvikuru sei vari mubato riri kutonga pari zvino vakaramba vachikakavadzana pamwe nekutsoropodza vanhu vavanoti vakarwira nyika. Vachipanga vaenderera mberi vachiti vachiwenga vari kushanda zvakakomba kuti vaimbo vamutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vave ivo vanotora masimba kubva kuna vamugabe asi vati izvi hazvisi kuzoitika. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vaishanda nesangano recenter for community development in Zimbabwe vaGeorge Makoni vanoti zvave kuitika izvi zvave kupinza veruzhinji panguva yakaoma sezvo vachiti pfuti dzinogona kurira nezvave kuitika izvi.
Ya, izvozvo zvinokonzera mhonga mupopoto pakuti ivo masoja acho hati kunyatsoziva zvedu kuti vakatsika papi asi matauro avaiita kana zviri izvo chaizvo zvavari kufungawo nezvavainazvo uye nekusatonyatsoziva futi kuti vamunangagwa vakamira sei semunhu akatenwa kuRussia neKGB uye wataiziva kuti ane rutsigiro rwekudefense. Zvinhu zvinotyisa hatiziye hedu zvinenge zvichigona kuitika uyezve manzwiro acho atokuita futi ndeyekuti even kuCIO nemumasecurity departments nekumapurisa kune madivisions aripo saka vanhu vakadaro vekuti vane zvombo uye vanoziva zvinhu zvakawanda zvemunyika vakanga vachinetsana pachavo zvinhu zvekuti vanhu vari pasi vanogona kukuvara nazvo vaakurwisana because yanyaya yekurwira masimba iyi vanhu vazhinji vaakuona kumberi vamugabe vasipo saka uyu anenge achiti ndinotora unyanga achiti ndinotora unyanga saka nyaya yekurwira masimba iyi ine ngozi zvikuru ndo yakakonzesa matambudziko akawanda kunyika dzakawanda dzakaita sana Sierra Leone.
Gweta rinoshanda nesangano rinoirira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch vadhewa mavhinga vati kana futi dzikarira zvikonzerwa nezviri kuitika muzanu PF zvinogona kupedzisira zvaita kuti kodzero dzeveruzhinji dzityorwe mukurwisana uku. Vaenderera mberi vachiti vachiwenga vanogona kudzingwa basa navamugabe sezvakaitwa vamunangagwa zvichitevera mashoko avakaburitsa nezuro.
Zimbabwe yananga kumawere yakadongorera kumawere chaiko nekuti mauto
atanga kupikisana na vamugabe. Tinoziva kuti utungamiri wemauto wakagara uri mune zvematongero enyika zvisiri pamutemo, zvisiri pa zvakatarwa mubumbiro renyika remutemo. Asi mutsauko wanhasi ndewekuti vava kudivirisirira vamugabe. Zviri kutaurwa navachipanga vazozviziva nhasi chete nekuti mauto aakupikisana navamugabe. Zvinhu zvaigara kuitwa panguva yesarudzo dza2008 mauto akapindira akatatsura vanopikisa kuti vamugabe varambe vachitonga. Saka iko zvino dambudziko guru nderekuti mauto navamugabe zvatarisana muziso. Ndo zvinoisa nyika kumawere izvozvo. Tiri padambudziko guru kwazvo kuti kana mauto akasasiyana nenyaya yekupindura mune zvematongerwo enyika, tapinda dambudziko. Inotori hondo chaiyo yatakatarisana nayo.
Vachipanga vati vachiwenga vanofanira kutaura kuti mari inoita mabhiriyoni 15 emadhora yakabva mukutengeswa kwemangoda ekwachiyadzwa yakaendepi, sezvo vachiti vari muchiuto havana kumbobudisa kana kobiri zvaro pavakapiwa mvumo yekuchera mangoda aya. Vachipanga vati vachiwenga navamunangagwa avo vaimbova gurukota raiona nezvekuchengetedzwa kwenyika, ndo vanoziva kuti mari yemangoda iyi yakafambiswa sei, vachiti mari iyi yaifanira kushandiswa kusimudzira mararamiro emasoja mazhinji munyika. Hatina kukwanisa kutaura navachiwenga pamwe navamunangagwa kutinzwe pavamire panyaya iyi. Vachiwenga vanonzi vanga vachipinda musangano wechimbi chimbi wevakuru vemauto waitirwa pakg6, zvichitevera mashoko aburitswa navachipanga vamunangagwa.
Tichiri panyaya iyi, imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mutungamiri wesangano revarairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Zhou, vanoti zviri kuitika pakati pemauto nebato rezano PF zvinogona kusvitsa nyika kuna Taisireva, kunyange hazvo mauto asingabvumidzwi nebumbiro remitemo yenyika kupindira mune zvematongerwo enyika. Ngatinzwei Dr. Zhou achitsanangura.
Isu tinoona kuti vachiwenda vakaita zvatinongogara tichitaura kuti mauto anotaura zvinoitwa nenyika kwete zvinoitwa nemapati. Zvingangovawo nekodzero yekuti vapindire kana zvinhu zvisinge zvichinesa particular yaekuaiseuritire, asi tinoona kuti vanenge vanotiposheokwa kuti vanopindira vakanangana nebato rezvipfiwo pane kuti vapindire vakanangana nestresi inoita kunyika. Asi zvisinei zvinotarisirwa kuti kudawo mautowo mboya yakanga yachumba nokunesa kwakakoitawo navamugabe vanenge vasingatende zvakanaka vachipfurirwawo nomudzimai wavo uwatingati muzimbabwe isecurity threat parizvo.
Vamugabe vakagara vakataura kuti puti inotevera mashoko epolitics pere kuti inotungamira mberi. Munoona sei zvazoitwa navachiwenga izvo?
Zvinodipenda kuti mashoko epolitics achona ari national here kana kuti ari personal. Hatifungidziriwo kuti ami inenge iri professional ingotevedzera mashoko ese epolitics, because kune mamwe mashoko epolitics anoparasa.
Vamugabe vangatarisirwa kutora matanho akaita sei tichitarisa zvakaitwa nemauto izvozvo?
Vanonetsa kuti vamugabe vangatora matanho akaita sei. Zvinoratidza kuti vamugabe pamwe vakatonokumbira kumasoja aya kuti vakomana yaichitaurirane ise zvatiita kugamba kudhara gwara rezanu PF rokuti tukane zviri open. Saka apa panenge panonetsa, asi anything can happen. If anyone is guess, hapana munhu angabva kuti chaitika nechipi. Zvichine vanachiwenga vanokwanisa kudzosa vamunangagwa vakatungamirirwa navamunangagwa. Zvichidawo vamuka vakasunga navamugabe, vamugabewo vakaitwa vamwe vanotungamirira mauto muzimbabwe.
Nezuro paitaurwa navachiwenga takaona kuti vakuru vemapurisa vachiuri nevemajeri vakanga vasipo. Tingati here pane kusadyidzana kuri kuitika mune vanochengetedza nyika iyo kana vatingati masecurity?
Vaivapo avo tinoona sendo vakanyanya kutezawo vachiwenga vaivapo, unovatevedzera yavabva nerevanda vaivapo ecos. Tinoona kuti yanga yatamiriri wavo tinoona vakapeta unifom dzese ecos. Ivavo ndo vari important. Vana vachihuri tinovaziva kuti vanoziva kuti vakamboitwa mukaribosa navamugabe. Saka vanhu vanoita zvikuru kuti vapane nekuti vanoziva zvavakamboita navamugabe. Asi tinoona sekuti vakomana vemauto vanga vakakwana nezvira.
Vanga vari nyanzvi mune zvematengurwo enyika vachitungamira sangano reprogressive teachers union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Zhou, vari parunare kumasvingo nestudio 7. Studio 7 yabata mutauriri wemauto Colonel Alpheus Makotore avati avakwanise kutaura nezviri kuitika muchuto vachiti titumire mibvunzo pambozha nhare.
Vachigaro weZimbabwe Human Rights Commission vaElasto Elarius Mugwadi vanoti vari kushushikana kwazvo nezvichemo zvavari kutambira pamusoro peurongwa weBiometric Voter Registration kana kuti BVR izvo vati zvichaita kuti sarudzo dzegore rinouya dziite mutauro. Lloyd Amoyo anotipanyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau pamusangano waitwa Mamutare, vaMugwadi vati BVR ichapa kuti sarudzo dzegore rinouya dzive nemutauro sezvo vakawanda vari kunyunyuta nechirongwa cheBVR. Vati commission yavo yatambira zvichemo zvakawanda zvinofanirwa kugadziriswa neZimbabwe Electoral Commission ZEC.
Nwa atiri kuona ngangoitika ndekuti kune vamwe vakutopa zvichemo kuZimbabwe Human Rights Commission. Vachitaridza hevo kuti pavari kunonyoresa pabvri vari kusungirwa kuti vataridze namba dzemaregistration certificate avaya kune mamwe mapolitical parties.
VaMugwadi vati zviri kuitwa nemadzishe nemasabhuku zvekubvunza vanhu maserial numbers avanopiwa kana vanyoresa zviri kunze kwemutemo.
Fana kuitwa zvekuti vezek chekutanga dai vaisatendera vezvematongerwo enyika kuti vange varipo vachiita interfere nemaprocess eregistration, vasabvunze vanhu kuti vabudise maregistration certificate, voters registration certificate avo. Ndochokutanga chatinofunga kuti chinoda kuti chiitwe ichocho chechipiri.
VaMugwadi vati dambudziko ravanaro nderevashandi vashoma vekomisheni yavo kuti vakwanise kuita mabasa avo nemazvo. VaMugwadi vakurudzira zvakare vanonyoresa kuvhota kuti vasachisidzirwe nevanhu kana mapato ezvematongerwo enyika pavanenge vachiita basa ravo. Munyori mukuru weMDC vaDouglas Ngonzora avo vataurawo pamusangano uyu vatiwo zvichemo zvinobuda panguva yekuvhota kana pakunyoresa kuvhota zvekutyorwa kwekodzero dzevanhu hazvifanirwi kuongororwa nemapurisa asi nesangano reZimbabwe Human Rights Commission.
Dambudziko ratinaro panyaya yezvese Zimbabwe Election Commission pamwe chete neZimbabwe Human Rights Commission mutemo wakadzikwa nehurumende. Mutemo uyu ndewekuti kana paitika mhirizhonga zvinotariswa naani? Pabumbiro remutemo zvinofanira kutariswa neZimbabwe Human Rights Commission, but vari kuti ivo zvinofanira kutariswa nemapurisa. Isu tiri kuti mapurisa kubva kuna 2008 ndo vairova vanhu, vaibatsira kurova vanhu. Saka independence yeZimbabwe Election Commission, Human Rights Commission, inoreva kuti macommissioners acho ndo anofanira kuinvestigate, kwete kutora mapurisa vashandisa. Uyezve tiri kupokana nekuti mapolitical parties anofanira kunge aripo panenge pachiitwa mainvestigations iwayo, nekuti mamwe mapolitical parties ndo vanorova vanhu. Saka tiri kuti mutemo uyoyo ngatidzokere pane constitution yatakanyora. Constitution yatakanyora inoti Zimbabwe Election Commission inofanira kunge yakazvimiririra, Zimbabwe Human Rights Commission inofanira kunge yakazvimiririra, kwete kuti inge ichibatana nemapurisa.
VaMunzura vati ZEC inosungirwa kugadziriswa sezvo izere vasori vechiuto uye mapurisa asi chifanirwa kunge yakazvimirira yoga.
Mukati memacommissions imomo hamufaniri kunge mwine masoja, hamufaniri kunge mwine mapurisa, hamufaniri kunge mwine maCIO. Tiri kuona isusu kuti kuZimbabwe Election Commission musecretariat mao mune maCIO, mune mapurisa, mune masoja. Tiri kuti izvozvo ngazvibviswe.
Mushandi weZEC Vangoni Kundidzora vatiwo mapato ezvematongerwo enyika anofanirwa kuremekedza mitemo yekuzvibata yakabvumiranwa kuitira kuti vasaite zvinokonzera nyonga-nyonga. Musangano uyu wanga uri wekupangana mazano munyaya dzesarudzo uye wapindwawo nemasangano anoti Malawi Human Rights Commission pamwe neSouth African Human Rights Commission. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Amoyo.
Zimbabwe nasi yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva rechirwere cheshuga reWorld Diabetes Day. Mutungamiri werimwe remasangano anobatsira vanorwara nechirwere cheshuga reDiabetes Association of Zimbabwe, amai Tendai Gutu, vanoti kucherechedza zuva iri, sangano ravo ratora mukana uyu kushambadza nezvechirwere ichi uye kuongorora vanhu kana vaine chirwere ichi pachena. Dingindira regore rino rekuti Women and Diabetes, Our Right to a Healthy Future, rakanangana neutano hwemadzimai ayo anonzi naamai Gutu ndo anonyanyobatwa nechirwere ichi. Chirwere cheshuga chinonzi chimwe chezvirwere zvisingatapuriranwe zviri kunetsa mupasi rose. MuZimbabwe, vanhu vanodarika miriyoni nechidimbu vanonzi vari kurarama nechirwere ichi uye vamwe vakawanda havasati vavhenekwa kana vainacho. Pasi rose madzimai vanoda kusvika mamiriyoni mazana maviri vanonzi nesangano reInternational Diabetes Association vari kurarama nechirwere cheshuga, huwandu hunotarisirwa kuti huchakwira kusvika pamamiriyoni mazana matatu mugore ra2040. Ngatinzwei hurukuro yataita naamai Gutu pamusoro penyaya iyi.
Zuva ranhasi tasarudza kuti tinge tichiita kuti vazhinji vakawanda vazive nezve urwere uhu hwediabetes. Saka taenda kumaredio akasiyana-siyana tichinotaura nezvediabetes, tikatestawo vakanga vanga varipo ipapo tivatesta pachena. Tatestazve vakati wandei vatanga tichitesta BP zvese nediabetes neshuga mumuviri mavo.
Tichitarisa chirwere ichochi muZimbabwe, chirwere chakamira sei?
Chirwere cheshuga chiri kubata vanhu vakati wandei. Ndingangoti vanhu between 50-20% yevanhu vari muZimbabwe vanorwara nechirwere chediabetes, asi vazhinji vavo more than half havatozivi kuti vane chirwere chediabetes.
Totarisawo dingindira kana timu yegore rino. Dingindira regore rino riri kutarisa zvikuru kumadzimai. Sei rakananga nemadzimai nokuti tinonzwa ichinzi Women and Diabetes, Our Right to a Healthy Future?
Yes, rinobatana nemadzimai zvakanyanya nekuti type 1, type 2 netype 3. Type 3 yacho niye gestational diabetes, inongobata madzimai oga. And zvakaonekwa izvo kuti munyika pasi rino rese iri kukonzera rufu rwevanhu vanopfuura 2 million. Asi muZimbabwe inonyanyobata futi zvemadzimai zvakakunyanya-nyanya nekuti madzimai ndo ane chekuita kazhinji kazhinji, ndo vanodecida kuti vanhu vanodyei nhasi nezvimwe zvakadaro, nekuti chirwere chediabetes chine chekuita nezvinodya vanhu.
Tichitarisawo munyaya dzekurapwa muZimbabwe, munoona zviri kufambirana here kuti hurumende iri kukwanisa kunge ichipa rubatsiro vanorwara nechirwere cheshuga?
Bato randinotungamirira inini chati kutonyanyisa kuita ndechokutaura nemapazi ehurumende nemapazi akazvimirira ega atinoti maNGOs kuti vapindire panyaya iyoyi, nekuti toona sekuti kuti munhu uve nechirwere cheshuga, chekutanga unofanira kunge uchitora mushonga zuva rimwe nerimwe. Mishonga yacho dzimwe nguva inowanikwa, dzimwe nguva haiwanikwi, asi munhu akatoshayiwa mushonga zuva rimwe chete anogona kana kutofa.
Vanga vari amai Tendai Gutu, vanove mutungamiri wesangano reDiabetes Association of Zimbabwe, vari parunhare muHarare neStudio 7.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa909am, pa4930 kana pa13860 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutungamiri wehurumende yeLebanon, Saad Hariri, vanoti vachadzokera kuLebanon mazuva maviri anotevera vachibva kuSaudi Arabia uko vari. Vahariri vanyora paTwitter vachiudza vatsigiri vavo kuti vakasimba uye vachadzokera kumusha mazuva maviri. Vakuru vakuru muhurumende vanoti vanofungidzira kuti vahariri vakachengetedzwa muSaudi Arabia zvichitevera kusagadzikana kuri muLebanon.
Vanhu vakawanda munyika vanoti nyaya yekwira kwemitengo yezvinhu yadzoka zvakare zvopakuti vakawanda vanonge svosve nemuromo. Zvinhu zviri kukwira mitengo zvinosanganisa zvekudya uye mbeu nezvikwanisiro zvekurimisa. Hurumende yakatozivisa svondo rapera kuti ichaona kuti mitengo yezvimwe zvinhu haisi kuzokwira zvakanyanyisa. Zvinhu zvakanzi zviri kuongororwa zvinosanganisa mafuta ekubikisa, mafuta ekufambisa dzimotokari, tsvigiri, mazai, munyu, nyama, sipo, samende nezvimwe. Hurumende inotiwo ichatanga kubvumidza zvinhu zvainge zvamborambidzwa kupinda munyika kuti zvitenderwe sezvo zvimwe zvinhu zvave kushaika. Mukuru wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries, Vasfela Nijabangwe, vanoti hurumende haisi kutara mitengo yezvinhu kana kuti kuisa maprice control, asi kuti iri kuda kunyatsoongorora kuti zvinhu zviri kufamba sei.
Aiwa, ndingati iprogramu ya vanangunzwa padiki paprogramu yechi yatikataura nehurumende yekustabilize maprice ose emunyika. Takati pari maprogram products anovaiwa tinoti mabasic commodities. Atishatichi aya we are going to give special attention say business ne government. Nekuti isu business takati maproducts iwaya kuti arambe akachipa makambani anovagadzi anofanira kuramba achiwana foreign currency yakakwana. Handiti voramba vachiproduce. Asi chatiri kuda chese ndechekuti tizovhunduka rimwe zuva tiwana achi maproducts aya pasina. Nekuti kuti maproducts avepo pane vakasiyana atingati mastakeholders achange vachivari at play. One ikambani yacho inogadzira chii. Chechipiri RBZ ichaprovide currency. Chechitatu iyo industry isusu se member because that manufacturing member yedu and then government inenge iriyo the overall overseer. Saka takati isusu chimaproducts aya tichange chiongorora one kuti vapiwe here mari ndochinhu chekutanga yekushandisa kuti vagadzire zvavanoshandisa. Kana taona kuti vapiwa mari toongorora kuti pavarogadzira vakamira sei pamarometsi ava pane zvimwe zvavanoda kubatsirwa here. And kana tadaro then tichiona kuti zvinhu zvedu zvakamira zvakanaka. Nekuti takati chikuru ndechekuti vawane mari yeforeign currency.
Asi dzimwe nyanzvi munyatso zveupfumi hwenyika dzinoti zviri kuitwa nehurumende kupedzera hoko padehwe retsindi. Nyanzvi munyatso zveupfumi vaKalisto Jokonya vanoti zvinonetsa kuda kuti hurumende itare mitengo yezvinhu.
Chakachenjedza nechakatanga takambozviita tikabvira kare tichizviita hongu zvekarezve ini hangu kuona kwangu ndinongoiti temporary measure. Hongu toda kukurudzira vanhu kuti ngatirege kungokwidza maprize, ngatirege kuenda kunooparata paparo market. Hazvingi izvo zvinhu zvikuru zvatoda kuita asi nhamo iripo inoda kuti vanhu vaongorore ndeyekutiyo. Ukasatodaro iwewe ndounobuda mubusiness.
VaJokonya vatiwo kuedza kugadzirisa dambudziko iri zvinoda kuti mihoro yevashandi idzikiswewo zvinoenderana neupfumi hwenyika. Asi munyori mukuru wezctu vaJafet Moyo vanoti vashandi havana chavari kutambira nekudaro izvi hazvina zvazvinobatsira. Mukuru wesangano reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vanoti goho remwaka uno rinogona kuderera zvikuru nenyaya yekuti mitengo yembeu nefotereza iri kukwira zvakanyanya.
Kuti mitengo yemainputs yezvino yakwira zvikuru zvokuti varimi vari kuuya kumahofisi kwedu vari kutambudzika zvisina wakamboona. Vanhu vari kuidza kuti vawane mari nenzira dzakasiyana-siyana asi mbeu yavari kukwanisa kutenga ishoma pane yavanotota.
Dzimwewo nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti kukwira kwemitengo yezvinhu kwakanyanya kudai munongedzo wekuti nyika yave kudzokera kumakore ekuma2008 apo upfumi hwainge hwadzikira zvinotyisa dhora renyika richishaya simba zvisina mukare akamboona.
Veruzhinji pamwe nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vanoti hapana chingatarisa mudzimai wemutungamiri wenyika Mai Grace Mugabe kutora chinzvimbo chemutevedzeri wemutungamiri wenyika mwedzi unouya kana wokuzotoita mutungamiri wenyika kana murume wavo vaRobert Mugabe vasiya chigaro. Asi vamwe vanoti izvi zvinobudirira chete kana vaMugabe vachiri panyanga. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mumwe mugari wemuHarare wevashanda nesangano reCenter for Community Development in Zimbabwe vaGeorge Makoni vanoti zvatove pachena kuti amai Mugabe ndivo vachatora chigaro chemutevedzeri wemutungamiriri wenyika paCongress yebato reZANU-PF yakatarisirwa kuitwa mwedzi unouya.
Ya, ndinoona vachipinda nekuti parisi notakatarisa maprovinces ese akatoti zvinoita uye nemaboka akasimba emuzanu PF akaita sevechidiki nekumadzimai even naimo mupolitibiro hapana ari kuti pwe parizvino nekuti makazvitarisa iye zvino izvi vice president wechipiri aendeswa navo ende vakaendesa vamwana vakuru futi vakaita sana Didmas Mutasa vaitonzi vanotyisa ngani mukuru wemaCIO saka iye zvino izvi nenyaya yekuti vari kutyiwa handifunge kuti pane anoti pwe
kunyange hazvo gurukota redzidzo yepamusoro muzvinafundo Jonathan Moyo vakati gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika vaSidney Sekeramai vanogona kutora matomo kubva kuna vamugabe kana vachinge vasiya basa vaimbova mutungamiriri wesangano revadzidzi munyika rezinasu vapride mukono vanoti nemamiriro akaita zvinhu muzanu PF vaSekeramai vanogona kuswera vakamirira Guyo Sembwa nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vari mutungamiriri wesangano recrisis in zimbabwe coalition muzvare memory kadhau vanoti waamai mugabe munhu ane masimba akawanda mubato ravo zvekuti chese chavada hapana chinoramba
takatarisa zvakaitika mazuva apera aya omwedzi yapera iyi amai Grace Mugabe vakaratidza kuti munhu ane masimba chaizvo mubato rezanu PF vakakwanisa kutungamira kudzingwa kwaVice President Joyce Mujuru vakakwanisa kutungamira kudzingwa kwaVice President Mnangagwa uyezve amai Grace Mugabe vakakwanisa kunge ivo vachiapointwa kuti vange vachitungamirira bato revakadzi mukati mezanu PF saka sekuona kwangu ndiri kuona kuti zviri kudiwa namai Grace Mugabe sezvataona sevana veZimbabwe zvinenge zviri kuitika
vatiwo kusimukira kuri kuita amai Mugabe chinhu chiri kukonzerwa nekusimudzirwa kwavari kuitwa nevanhu vari muchikwata chezanu PF chiri kuzvidaidza kuti generation 40 kana kuti G40 muzvare kadhau vanoti amai Mugabe munhu atove neshuviro yekutungamirira nyika kwete kugumira pakuve mutevedzeri wemurume wavo chete
amai Grace Mugabe sezvatinonzwa o zvinotaurwa matinofamba kana kuti imo mubato rezanu PF zvinonzi ivo amai Grace Mugabe vanenge vakarerekera mubato rinonzi G40 but ini sekuona kwangu ndinofunga kuti amai Grace Mugabe vanokwanisa kunge vaine vachitungamirira maagenda ana Jonathan oye G40 but ndinoona kuti amai Grace Mugabe ivo semunhu vanokwanisa kunge vaine shuwiro yekunge vaine masimba ovange vachitungamirira muzanu PF kana muZimbabwe
asi mwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika zvakare vari mutungamiriri wemedia center vaNSC Mudzengi vanoti zvinogona kunetsa kuti amai Mugabe vazoita mutungamiriri wenyika sezvo zvisati zvozivikanwa kuti vamunangagwa vachatora matanho api
hatingati vamunangagwa vatobuda zvemene mashoko ataugona vachiwenga anogona kunge achidondekana nemashoko avamunangagwa wekuti vachadzoka nokuti vachiwenga vari kuti vanhu ngavaende kucongress pasina kudzingwa kuri kuitwa
imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga vanoti zvinodiwa navamugabe muzanu PF ndizvo zvichaitika kudzamara kongresi yechimbichimbi yezanu PF yaitwa vakawanda vanoti ndipo pachave nemunongedzo wekuti achatora matomu kubva kuna vamugabe ndiani ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi
mangwana tiri kutarisa nezvevaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika vakazodzingwa basa vaemarson munangagwa uye zvazvinoreva kunyika muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika muzanu PF nezvazviri kuvhiringa mumamiriro ezvinhu munyadzo hupfumi hutano nezvimwe zvakadaro
kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001202465 0318
sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare
munyori wevechidiki muzanu PF vakudzi Chipanga vanoshora mukuru wemauto vaConstantino Chiwenga vachiti ngavaende vanozvisungirira
studio 7 nhasi yatarisa zvakadzama pamire mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe pane zvose zviri kuitika muzanu PF nemuhurumende pamwe neremangwana ravo munyika tabatasuka kuma gume chirongwa chedu anokoneka hii ndini jonga kandemiri chitimuraro zakanaka vatereri
menwenyu blessing zulu chitimuraro zakanaka vatereri tokusia mina Chris Gande munaudze isindebele.
So kuhisika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 14 lwezi 2017 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Conniving and conspiring to overthrow a constitutionally elected government is a crime.
Ushipanga uthe kulicala ukuthi amafutho ayengane ukuqhola umbuso kaGovernment owakhethwa ngusemthethweni ethi bazathatha amanyathelo afana lawe zizalwane zakweleTurkey.
Abasakhulayo bebandla lezanu PF bathi kabasoze bagoqe izandla abakubutho beveza mgceke ukuthi sebefuna ukuhluthuna umbuso kamongameli Mugabe. Sokulokwesabela ukumamanzonzo komumo weZimbabwe okungakhokhelela impi yomdeni njengoba ibutho likhanya selibonakala lalo selingenile enkundleni yezombusazwe. Amapolisa ahlasele amahofisi eMagamba Network Trust aseMoto Republic eHarare. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abatsha bebandla lezanu PF bathi kabasoze bagoqe izandla abakubutho leZimbabwe beveza mgceke ukuthi sebefuna ukuhluthuna umbuso kamongameli Mugabe. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ondiza amazi akhe kumkhokheli weZimbabwe Defense Forces uGeneral Constantino Chiwenga, umkhokheli wohlangothi lwabatsha bezanu PF Youth League ukuzana eChibanga uthi njengentsha yebandla bazinikele ukuvikela umongameli wabo.
That conniving and conspiring to overthrow a constitutionally elected government is a crime.
Ushipanga uthe kulicala ukuthi amafutho ayengane ukuginqula umbuso kaGovernment owakhethwa ngusemthethweni ethi bazathatha amanyathelo afana lawe zizalwane zakweleTurkey ezake zagijima zavimba ukuhluthunwa kombuso welizwe ngamafutho akulelo lizwe eminyakweni ophelileyo.
Amazi kaShipanga alandela umhlangano wabakubutho ngomvulo lapho ababike ukuthi njengabezomvukela kabasoze bavumele uMugabe eyingana labanye abakuzanu PF uChana labalwa impi yenkululeko kulelo bandla. UChipanga ubuye wathi ngokuya komthetho amabutho yiwona okumele athole iziqondiso kubakhokheli belizwe lonke jikelele, hathi ukuthi ibutho libe yilona eligijimela phambili. Uphinde wethesa abakubutho icala lokweba amatshe aligugu amadayimani akomarange abikwa elentengo yamabhiliyoni alitshumi lanhlanu yamadola i-15 biliyoni okuyimali eyabikwa nguMugabe ukuthi yanyamalala. Ingcwethi ehlaziya ngezombusazo umnumzana Clive Momaphosa uthi laloba evumelana noShipanga ukuthi abakubutho kumele bavalelwe emabhalakini akasekeli ukuthi abezanu PF basola kuphela ibutho uma kuyibo abaxotshwe yilo.
Ngiyavumelana sibili lalokho okukhulume uShipanga ukuthi amasotsha wona kufuze bebe besemabhalakini abo, kodwa engikusolayo mina ukuthi amasotsha wona nxa echaya abantu emakhaya ngezikhathi zama elections abakhulumi. Nxa amasosha ebasebenzela abakhulumi futhi, kodwa kathethe ngoba amasosha wona sengana sengenela izinto zabo kuzana uPF, yikho lapho sengana asethatha iconstitution esithi into ayenzile ayikho constitution.
Lo ngumcabango osekelwe ngosakhulayo uBongani Dlomo.
Sesimangele ukuthi abantu bezana uPF bayawazinto kuthiwa iconstitution yomhlaba, ngoba kunini abantu bona labo bephuthe umthetho. Namuhla sokubuhlungukiwe sebekwazi ukuthi kune-constitution ekhulumisipresenta. Kulama-court cases agcwele high court, sizama khona ukuthi sikhiphe abantu abama-defense forces lasemaphoyiseni ukuthi bengangeneli indaba zepolitiki. kodwa bebengalaleli.
Ukuxabana phakathi kukamongameli Mgabe labasebuthweni kulandela njalo amazi omkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai otshele intatheli zindaba zakwele South Africa kuviki ephelileyo ukuthi ukuxoshwa kukamnangagwa kulakho ukudala ingxwabangxoza elizweni. Studio 7 ngiseHarare, Gibson Bebe.
Kunjalo nje sokulokwesabela ukumamanzonzo komumo weZimbabwe okungakhokhelela impi yomdeni njengoba ibutho leZimbabwe likhanya selibonakala lalo selingenile enkundleni yokuxokozela kwezombusazwe. Izolo abebutho bekhokhelwa umkhokheli wabo uGeneral Chiwenga bethusele abakhokheli bebandla leZANU-PF ukuthi bona njengababutho balakho ukungenela kwezombusazwe nxa kungamiswanga ukuxotshwa mahlayana kwalabo abacatshangelwa ukuba ngabasekeli bakamnumzana Emmerson Mnangagwa osanda xotshwa kuhulumende. Kambe bakhona abebutho abasekela umongameli Mgabe na? UGibbs Dube Studio 7 usethulela lolu daba.
Kulabantu eZimbabwe abathi umongameli Robert Mugabe kasala masotsha amsekelayo kulandela okwethulwe izolo nguGeneral Constantino Chiwenga. Omunye walabo abathi uMugabe kasasekelwa libutho nguRetired Colonel Thomas Ngwenya owake wakhokhela ibutho leZipra ngesikhathi sempi yenkululeko.
Ukhulume kuhle uChiwenga wathena kapasophe amabutho. Amabutho ami sobala. Ngoba ngithi sobala, meaning ukuthi yena yasela abantu. Amaphepha vele abhala athi umumo wakithi lo uzave lengozi. Siyakubona kwamanye amazwe, siyakubona kubo Congo. Abasikhuluma laye bezama ukumcebisa, bamcebisa kakubi. Thina sesiyikhangele kuphela indaba sezithulele sithe zwi.
Abazi ngokwenzakala eZimbabwe bathi uMugabe usekelwa ngababalisa uBrigadier General Douglas Nkayaramba labanye abalihlekana nje. Bathi uNkayaramba labanye abambalwa balakho ukuvikela ukuba kungahluthunwa umbuso libutho. Kodwa ke umnumzana Maxim Kandla waye kuvuyo leZipra ngesikhathi sempi yenkululeko uthi uMugabe usezimele yedwa nje. Uthi uMugabe wafakwa libutho okumele ukuthi ngabe uyalihlonipha kakhulu.
Yena wafakwa ngabantu ekhaya la. Ngale ngaphandle ngale ukuzele khona laphana uMugabe wafakwa yi-military izandla yempakayo laphana. Njalo i-divided abanye bengamfuni ukuthi ebekhona kuleyani position. Yena ezejoyina 41st Sudan ejoyina izanu ngo-1975 esuka kuZaphu. Wangena ngale kuZanu ecrossa iflow from Zaphu. Wasuka wemukelwa ngubani? Ngurex uNongo labanye nje like uOtongokara. Yena uNongo efakwe ngubani ukuba ngukomanda weZanu? Yena waye kuZipra. So khona kuhlala kumele sikukhangele ukuthi uMugabe esuka lapha esika ngale wayevele esebenzela abantu. Wafika ngale vele uSamir Machel engamfuni kodwa waba ngumuntu olobungane kakhulu nobantu beTanzania uNyerere. Yena ngwakhe ubengekho popular bekungena ZANU ngaphandle ngale ngemva kokufa kukaChitepe.
UMkandla uthi ibutho lilelungelo lokumsusa esikhundleni nxa engenzi kahle. Uthi osokufanele kwenziwe ukuthi uMugabe asuke esikhundleni ngoba kaselasekelo lwebutho.
Wabekwa yimgagawu declaration eyezandla. So yena nxa sephula izithembiso zangkhona ezazibeke zifakiwe ngale balokho bale right yokumkhupha ngoba kasalandela izinqumo ezazivele zivalwe phansi.
Kasinelisanga ukuxoxa leziphathamandla zikahulumende kanye labaphatha intambo bebandla leZANU-PF ngodaba lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC nginguGibbs Dube.
Amapolisa angene emahofisini emagamba Network Trust ase Motor Republic eHarare belencwadi ebavumela ukungena egumeni lomuntu isearch warrant bathatha imitshina yokusebenzisa ama-laptop lama-printer. Abemagamba Network betheswa umlando wokufuna ukuvukela uhulumende phansi komthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kwenzakala ngemva kokubotshwa komunye wentatheli zindaba ebesebenzela endaweni yeMotor Republic yabemagamba Network Trust oyisizalwane seMelika unkosazana Martha O'Donovan laye obesethethwa umlando wokufuna ukuvukela uhulumende esebenzisa indlela zakulezi nsuku zokukhulumisana zebulenjini ezeTwitter. Kunje sewanikezwa ithuba lokuba athoniswe evela ngekhaya wahlawuliswa inkulungwane yamadola ngumthethwandaba weHigh Court ngemva kokwalelwa kusicelo sinye ngabomthethwandaba kamanji. Amapholisa edlula ichumi abikwa eze ngezikhathi zokudla kwemini ukuzathatha leyo michina ebibethiwe kugwalo lwabo lwe-search warrant. Lokhu kusolwe kakhulu zintatheli zindaba elizweni ogoqela umnumzana Henry Munjanji laye oyintatheli zindaba.
Lokhu kutshengisa ukuthi uMugabe vele ngehulumende yakhe kabafuni ukuthi izintatheli zendaba zisebenze kahle, kabafuni ukuthi izintatheli zendaba zihambise indaba emazweni, ngoba bayakwazi ukuthi laba bantu abasebenza ngokwendaba bayalihambisa ilizwi elokuthi iZimbabwe kayihlalanga kahle, iZimbabwe iphakathi kwenhlupheko, inhlupheko eyazalwa eyalethwa nguMugabe ngokwakhe ngabantu bakhe abaphakathi kokutshontsha elizweni leli leZimbabwe, isigebenga uMugabe.
Ethi lokhu yikho intatheli zindaba ezihlezi zikhala ngakho ngoba zihlukunyezwa kokuphela lapho ziqhuba umsebenzi wazo.
Kumele izintatheli zendaba zikhulume zingathuli, manxa zihlukumezwa nguMugabe ngamapholisa akhe zingathuli. Kumele zikhulume ukuthi ngapha eZimbabwe kasikho phakathi kokuhlala kuhle ngoba uMugabe uyasihlukumeza. Ilizwe lonke jikelele kumele libe kwazi ukuthi lapha njengezintatheli zendaba abantu kabahlalanga kahle, kabasebenzi kahle, bahlala besaba kuphela.
Ngesikhathi lolu daba lulotshwa bebelokhe besemapholiseni abemagamba Network Trust abamelwa ngamagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Uhlelo lwabasakhulayo ole The Connection namuhla sixoxa ngokulwisana kubandla leZANU-PF osokungenelwe ngamabutho wona achodozwe ngontanga beZANU-PF namuhla. Likubona njani lokhu njengabasakhulayo? Nxa lifuna ukungena kuhlelo, thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo-8 o'clock ntambama, lilami uNtungamile Nkomo.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Singakangeni esigabeni silandelayo, wothi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Obeyinhloko kahulumende ye-Lebanon uSaeed Hariri uthi uzaphindela elizweni lelo ngemva kwensuku ezimbili evela kwele-Saudi Arabia lapho azise ngokuthiya kwakhe umsebenzi ekuqaleni kwenyanga kaLwezi. Amazwe omhlaba abikwa esefaka imigoqo ekusetshenzisweni kwenkundla zebulenjini ukukhulumisana ikakhulu kubomakhalekhukhwini ekubukeni imfanekiso yamavidiyo ohulumende bevala ngokuthi imisebenzi yomvikela. Inkokheli zebandla leZANU-PF ezigabeni ezilithumi zelizwe uhlangothi lwabesifazane labasakhulayo sebekhethe umkamongameli welizwe unkosikazi Grace Zodwa Mugabe ukuba angene esikhundleni sikamsekeli kamongameli welizwe esichiwe singasela muntu ngemva kokuxotshwa umsebenzi kamnumzana Emmerson Dambuzo Mnangagwa ophinde waxotshwa lakubandla. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
umthumo wezinto ebandleni lezanu PF umi ngamazwane kunandela ukuxotshwa kwaMnangagwa kuhulumende lakubandla kodwa umongameli Robert Mugabe labasekeli bakhe abakuchaya indiva lokho njalo akuseyomfihlo ukuthi isikhundla sakhe siphiwa unkosikazi wakhe. Umbuzo olabanengi ngothi kambe unkosikazi Grace Mugabe uvele ebheke ngelihlo lokhozi siphi sibili isikhundla kambe uzagcina ekufuneni isikhundla sokuba ngumsekeli kamongameli kuphela na kumbe vele uqophe sona isikhundla somkakhe nakuphela useluphele. Omunye wabasekeli bakamongameli umnumzana Phelekezela Mphoko ubikwa etshele uMgabe ukuba engabi lamahloni ukupha isikhundla sikamsekeli unkosikazi wakhe ngoba abantu bathi bafuna yena njalo yena uselesizungu ngokuxotshwa komunye wakhe umsebenzi. UZulu seveze imibono ehlukile ngokuthi uDokotela Mugabe uzabusa iZimbabwe ngempela kodwa kusobala ukuba uzabusa ngoba akuna muntu webandla lakhe ophikisana laye kumbe ukulinganisa nje ngoba besesaba ukwenziwa esikaMnangagwa okulinyathelo linye elathathelwa unkosikazi Joyce Mujuru eminyakeni emithathu edluleyo. Kuthi labo akade bekhangelele leso sikhundla ngemva kokumiswa kwakhe sebethenjiswe ukuxotshwa ebandleni ngoba becalwa ngokusebenzelana loMnangagwa. Isisekelo sombuso leseZanu PF sipha uMgabe amandla okukhetha lokuxotsha abantu angasebenza labo njalo lebandla lakhe limupha amandla afanayo. Umsekeli kamongameli weMRP unkosazana Prezia Ngulube uthe unkosikazi Mugabe useziphakamisile waba umsekeli webandla lakhe ulegunya njalo uzimisele uba nguntando kayiphikiswa.
Mina angimboni esenelisa ukubusa leliyana lizwe. Lokhu kungoba siyayibona indlela aziphakamise ngayo ukuthi ucikezele amabizo ezinkokheli ezinye zezanu PF phansi okungangukuthi futhi uthethe amagunya okuba unkosikazi kaRobert Mugabe wasebenzisa ukuthi eyise njalo adelele laloba ngubani omphikisayo.
Evumelana lo Ngulube umabhalane wenhlanganiso ye-Abetu likaZulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo uthe kusobala vele ukuthi umkamongameli usengenile embusweni.
UGrace uyabengena ngaphansi kwebandla lezano eliholwa ngumgabi okungelanto elingayenza ngaphandle kokuthi behlale belwisana. Kathesi sebelwisane lo-Emerson sokuze silindele ukuthi bayalwisana lobani kodwa ekuthuthukiseni umnotho lenhlalakahle yabantu lokuhlonipha amalungelo oluntu kufuze sikukhohlwe lokho ngoba libandla lempi elihlala lisilwa labantu beZimbabwe kumbeni lisilwa lona ngokwalo.
Umqondisi we-This Constitution Alliance unkosikazi Abigail Mupambi uthe kusobala ukuba uDr. Amai njengoba ebizwa ngabezanu PF engaba ngumsekeli welizwe ikusasa yabantwana izatshabalala ethi ungakhangela ukungena kwakhe kwezombusazwe kulethe ingxabano enganani ebandleni leli.
UGrace Mugabe angaba nguvice president wesizwe lesi, hayi ifuture yabantwana beZimbabwe akayisekho. Voice of Mars esikhangela ukuthi uGrace Mugabe the moment ejoyine ipolitics kuloneli lizwe, khangelani ukuthi iZanu PF ngokwayo yadabu kanjani, khangelani ukuthi isizwe seZimbabwe sawonakala njani. Wathi mo uGrace esekucenter stage sokuthiwa khona at some point uacting president wesizwe, it means chaos in the country.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana Iphithule Maphosa uthe uDokotela Mugabe isikhundla uzasithola ngoba esiphiwa ngumkakhe kodwa ethi ubukhokheli yinto eyingekhoyo kuye.
UGrace ye uzasithola isikhundla sokuba ngu-VP njengoba sisazi ukuthi akasitholi ngoba uyenelisa ezepolitiki kumbe uyadeserva, uzithola ngoba umkakhe ufuna ukumnikeza the former le-CDE dynasty umbuso wemuli yakomgabe eZimbabwe lapha. Kodwa siyakwazi nje ukuthi ubukhokheli yinto engekhoyo kuGrace, so ngeke sikhangelele ukuthi uza deliver njengenkokheli ngoba vele yena akasomuntu olobukhokheli, ngumuntu ozithandela amandla lanxa engakwazi ukuthi uzenzani ngamandla angkhona.
Ezinye inkokheli abikwa esebenza nazo ezibalisa omnumzana Jonathan Moyo, uSevia Kasukuwere loPatrick Juwawo labanye kabananzelele ukuba umbuso abawakhayo abantu abawukhwabithi.
Laba abasekela uGrace abagoqela uProfessor Jonathan Moyo. Asilakho okuningi singatsho ngabo abananzelele bekhumbule njalo ukuthi abantu beZimbabwe umbuso wedynasty lo osu abasebevusile elizweni abawufuna abantu balapha ekhaya.
Osakhulayo wakobulawayo ubakidzanani Dube uthe udokotela Amayi wabo lo ulakho ukubusa ngocuku olwadlula olomkakhe ngoba baningi abafuna leso sikhundla kodwa kusobala ukuba abanyeke basithole.
Mina njengosakhulayo waleli lizwe leZimbabwe ngiyakunanzelela ukuthi iloba yisiphi isikhathi kususela kathesi ngameli Mgabe uDr. Amayi Grace uselakho manje ukufakwa esikhundleni sokuba ngumsekeli kamongameli waleli lizwe.
Iningi labantu lithi loba yiliphi ilanga unkosikazi Mugabe ulakho ukuvuka esefakiwe esikhundleni sikamsekeli kamongameli welizwe kungakayiwa lasemhlanganweni omkhulu weZANU PF okhangelele ukwenziwa ngenyanga ezayo kampalakazi. Abantu bathi njalo akumangalisi ukungena kukaMgabe esikhundleni ngoba amalunga ebandla elibusayo alomkhuba okungena ezikhundleni zelizwe lasebandleni labomkabo. UZulu sehleli ethiye indlebe ukuba uMgabe azise umphakathi ngokunikeza umkakhe isikhundla noma nje iningi likhonona ngaleso senzo bethi umbuso usungomdeni wemuli yakhe kuphela. Abanye njalo ngabathi uDokotela Mugabe uvele uyakufuna ukubusa ngoba ekobulawayo wathi akusocala ukuba umkakhe amtshele isikhundla sokubusa. Bethi lokhu bakwenzela ukuvikela inotho yabo njalo kuvamile emazweni e-Afrika ukuphanana umbuso kuvikelwa inotho lamacala athile. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Mandlovu. Kunjalo nje ukudonselana amandla kusebandleni leZANU PF sokuthiye abaphathi intambo bakahulumende bengasafaki amandla abo ekuvuseleleni umnotho welizwe kodwa sebebhekane lokungasuki ezikhundleni zabo. Intengo yempahla ezitolo yona iqhubeka iqansa njalo le mali emabhanga ilokhu isilela kungakhanyi ukuthi lokhu kusazolungisiswa ngibani njalo njani. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Angliston Sibanda.
Sibone ukuxotsha uvice president uJoyce Mjuru and kwenzakala ukuthi ku-electoral cycle eyi-1 esasinye singakakwani kuxotshe o-vice president ababili. Kutho ukuthi silokhe kwaba nokhetho luka-2013 abazali bavele ngokucabanga ukuthi ilizwe ikonomi iyangaphi nokuthi impilo zethu abantu bakhaza ziyangaphi. Bavele bahle baba-preoccupied ngokubanga isikhundla sikamongameli abanye baqalisa ukufuna ukuthi basitate laye labanye leqembu leli amaqembu la athol baqalisa ukuthi uconcentrate ukuthathela isikhundla sikamongameli. Akula muntu vele ucabangayo ngokuthi amakampani avalwa, akula muntu ocabangayo ngokuthi ezikolo abantwana impilo kayinto ngahambi kahle, akula muntu ocabangayo ukuthi izibhedlela akulamithi akulawelelanga. Wonke nje abasibusayo ba-preoccupied ngokufuna isikhundla sokubusa ilizwe. So kulokhu-ke kwenza kube nzima kakhulu ebantwini makhaza ukuthi sikwazi ukuthi kusasa lethu liyangaphi njengamaZimbabweni.
Umnotho welizwe ikakhulu sikhangela ukubana uyandise ukuvuselelwa ngabantu ababe bevela kwamanye amazwe bezoyenza lokho kuthiwa investment ngesilungu. Ungathini nxa ukhangela umumo wakathesi sikhangele yona investment?
Kathesi investor confidence ayikho ngoba akulaoya kuzotshala imali yakhe ezoqala ibhizinisi. Okokuqala uyabeungakwazi ukuthi ma ufuna ukuinvesta uqonda kulithi ihofisi ngoba emahofisini konke kahulumende ku-polarize. Uzathola ukuthi uzaphiwa ilayisensi ngomunye umuntu othile kusasa kujike kuthiwe uphiwe umuntu welacoste. Kumbe uphiwe ilayisensi ngomunye kusasa kubhuka ujike kuthiwe uphiwe umuntu we-G40. So kona khona kukwenza kube nzima vele ukusebenza. Akusela progress, akunanto ehambayo ngenxa yokuthi laba bayalwa. Singakhohlwa ukuthi indlovu ezimbili mazisilwa vele kulutshani kufa kakhulu. So vele akusebenzi, akuna business, ilizwe kaliyindawo. Isithethi siqhubeka sisemuva, amabhizinisi aqhubeka esafa, ama imali ayikho and akuna muntu ehlupha ngakho bonke bababhizi babanisana isikole.
Hello ke ngumnumzana Angliston Sibanda ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esePlumtree. Abenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ezigoqela e-Human Rights Watch, Zimbabwe Human Rights NGO Forum, le-Media Center, bathi bakhathazekile ngokungazinikeli kukahulumende ukubumba inhlanganiso ezimeleyo njengokuchiwo isisekelo sombuso ukuhlolisisa izehlakalo zokuhlukunyezwa kwentathele zindaba ngamapholisa. Okuningi sikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Emhlanganweni lentathele izindaba owenzelwe eMedia Center, abenhlanganiso lezi bakhuthaza abecommission ebona ngezokulondolozwa kwelungelo loluntu eyeZimbabwe Human Rights Commission ukuba ihlolisise imibiko yokuhlukunyezwa kukaZulu ngamapholisa ikakhulukazi intathele izindaba. Ophethe ezokuhlolisisa kwezokulondolozwa kwamalungelo oluntu enhlanganisweni ye-Human Rights Watch, uMnumzana Dewa Mavinga, ulandisa ngezokukhathazeka kwabo kwezokuhlukunyezwa kwentathele izindaba.
Zimbabwe should immediately halt police harassment of journalists.
Ele Zimbabwe kumele limise ukuhlukunyezwa kwentathele izindaba ngamapholisa, kulondolozwe ilungelo labo. Uhulumende kumele abeke inhlanganiso ezizimeleyo ezokuhlolisisa izehlakalo zokuhlukunyezwa kwentathele izindaba.
Abenhlanganiso lezi bakhuthaza uhulumende ukuba alungisise imithetho ekhona eyimigoqo ekusebenzeni kwentathele izindaba egoqela o-Access to Information and Protection Act, IPA, leminye. Sikhathi sinye bethi lalo mthetho osegudwini owe-Computer Crime and Cyber Crime Bill uzokwengeza kwimigoqo evele ikhona yokuvimba ukuveza imbono kaZulu lokusebenza kwentathele izindaba elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Thank you.
incwadi encane ingoma ke emnandi ingoma kaZahara ehamba yena lo George Mnetsi besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Abatsha bebandla lezanu PF bathi kabasoze bagoqe izandla abakubutho beveza mgceke ukuthi sebefuna ukuhluthuna umbuso kamongameli Mugabe. Sokulokwesabela ukumamanzonzo komumo eZimbabwe okungakhokhelela impi yomdeni. Amapolisa abele ncwadi ebavumela ukungena egumeni lomuntu bahlasele amahofisi emagamba Network Trust. Selugqiba-ke lapha uhlelo igama uChris Gande lilali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.